vachitaura nestudio 7 parunare vachamisa vati vakundikana kutaura nevatsigiri vavo kugokwe kumusangano wavanga vachida kuita wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo pamberi pesarudzo dzemabielections dziri kutarisirwa muna kurume. Vachamisa vanoti vatyira kukonzeresa ndufu vachiti mapurisa angatyanda hutsi hunokachidza pamwe nekudira mvura inovava kuvatsigiri vavo avo vavati vanga vabuda neuwandu.
Vanhu vabuda neuwandu ndofunga vanhu vanodarika kuma 15-20,000 vabuda neuwandu hwakawanda, vabuda neuwandu hwakawanda kudaro ende tinotenda zvikuru kuti vanhu vauya neudzamu. Panga pakazara vanhu zvokuti tatadza kana kutozobuda nekuadhiresa, nokuti matiegasi abudiswa nepfuti dzabuda nemakuota kano asvika pakupera matiegasi, mvura yasvika pakupera, mapurisa aona nhamo nokuti vanhu vanga vakawanda zvokuti vatadza, mapurisa atozotiza. Asi paita baro ramhanya zvokuti tashaya kuti kozvabheki ruzhinji rwafara zvandikutotenangomira kwanemwe township pane mufaro unotyisa. Hatina yadi kuzotaura nokuti aona kuti ngaurayisa vanhu, isi hatidi ropa, hatidi mhirizhonga, toda runyararo, toda rugare.
Vachamisa vati vanga vatoita zvokuenda kumatare kuti vaenderere mberi nemusangano wavo nhasi.
Vamapurisa nezuro pakati peusiwa kuti hamungaenderere mberi nemusangano wavakambobvumirana nazvo kuti musangano uenderere mberi chero pamupera zvazvo tisina basa nemadhi yavo. Asi kashamisika kuti vadzoka vachinja kwokutaura nako vachiti vamunangabva vane rari yavo mukwekwe, saka tatingaitiigokwe tikati kwekwe negokwe zvakasiyana, musaita confusion. Inga Mnangagwa yeumwe wake chimwe chipinda rutini chaanga nacho haifrizi vhiki yapera vakaita wani musangano pamwe chete, vakaita wani musangano pamwe chete. Saka izvo zvingashamisa here, zvingashamisa here, zvingatyisa here? Hazvifani kutyisa vanhu, hazvingafani kuvhundisa vanhu.
Vatiwo zviri pachena kuti vanhu vanoda shanduko munyika, izvo zvavati zviri kuvhundutsira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Gope yaita yelo, vanhu vanoda shanduko, vanhu vashanduka, Zimbabwe yaya shanduko. Zvazvinoitano zvokuti vari kutya mukoma wangu Mnangagwa mutyutyu mamudumbu manyoka atemwa nemusoro nokuti vakamboti hazvina pakida tikati heyo yero yemasima tatu CCC iyo karusheke kachie kakozvarwa kane mazino kanozvarwa kati mhanya katoesa madhara mitano nemikono yarohwa nehanya vangopopota nekutaura zvisina basa. Tinotenda Mwari.
Vachamisa vati kunyangwe nhasi vakundikana kutaura nevatsigiri vavo vachadzokera zvekugokwe kunotsvaga rutsigiro. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vagift osalos ziziva vatiwo bato ravo harisi kuzotyichidzirwa kana kudududza mukuunza shanduko munyika.
Hatisi kuzomisa nezanupf kuita mapurogiramu edu nekuti walegitimate political organization nekukurira vanoita vana NDC vavanoasa mari neshamba dzavo dzavanowirirana. Isu ajenda yedu ndeyekuti tinokipa state house, saka hatizouzi negisetashi nemudzvanyiriri kuteta sekutsirire kodzero dzedu.
Kweta ranga rakamirira bato reCCC iri pavaenda kumatare nhasi, vaObey Shava vaudza Studio 7 kuti vakashikamadzwa mudare mapurisa achiramba kuti nezorozo varovira. Vakazivisa bato iri kuti risaenderera mberi nemusangano wavo kunyange zvazvo waive wambobvumidzwa.
Kumbiro chekuti tipuwe rubatsiro rwechimbi chimbi rwokumisa mapurisa kuti vasavhiringidza rali yekugokwe iyo yanga ichiuya kuzoadhireswa navanelson chamisa mutungamiriri wecitizens coalition for change. Mapurisa auyawo kukoti akaramba akatsika madziro kuruma muromo wepazasi kuti hakuna zvakadaro zvamboitika zvokuti tinoda kurambidza vachamisa kuti vaite rali. Vakabudisa magwaro akanyorwa musi wa22 February 2022 vachiti ivo takabvumidza vachamisa nebato ravo kuti vaenderere mberi nerali. Saka zvavari kutaura zvokuti tarambidzwa manyepo rasai chikumbiro chavo musavateerera. zvichakadaro mapurisa zvekare varamba kuti vakuru vavo vakanga vafonera vachibaya nezuro vachivaudza zvekuti rali yakanga isiri kuenderera mberi zvikanzi ose iwayo manyepo mapurisa amuri kuona pavhenyu yerali mapurisa atumidzirwa kuti achengetedze runyararo kuti vachamisa vakwanise kuita rali yavo murunyararo pasina anovavhiringidza
vashava vatiwo mapurisa nyepera matare nhasi izvo zvazoonekwa nekuvhiringwa kwemusangano wavachamisa kwaitwa nemapurisa
mapurisa anyepa anyepera mutongi kuti hapana rali yakanga iri kuzomiswa hapana rali yanga iri kuzokanganiswa vachamisa vanga vari kuzoenderera mberi nerali yavo anova manyepo sezvatazoona zvaitika kugokwe
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidix muradzikwa vati zvaitika kugokwe zvazvikatya madze vachiti zviri pachena kuti kune vamwe vanombunyikidzirwa kodzero dzavo
tinoona kuenderera mberi kwemapazi anoona nezvekufambiswa kwemarali kana kuitwa kwemaelections munyika achiri kupa mukana wakaenzana kubato rinotonga nemapato anopikisa kunyanya ranewson chamisa tinoona vachimbunyikidzwa kodzero dzavo dzekuti vaite marali vaite makambeni avo murudo nemurunyararo vachimbunyikidzwa kodzero idzodzo saka kuti hapasati pava nekuenzaniswa kwemikana kumapato rinotonga nemamwe mapato anopikisa kunyanya nyanya ravanozonotamisa
nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reelection resource center vasolomon bosibhunhu vashorawo zvaitika kugokwezvi vachiti mapato ezvematongero enyika anofanirwa kuwana mikana yakaenzana yekutsvaga rutsigiro
tiri kutoona kuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kuwana mukana wakafanana wekupinda kuti vange vachitsvaga vatsigiri vavo saka nekuda kwezvaakutotanga kuitika zvivanhu vakawanda vachatya kubuda kuti vaende kumisangano yaiyo zvamapato avanosapota kana kuzobuda chaiko kutonovhota vanhu chozoona kuti vanhu vanenge vakutya vanenge vakungofungidzwa kuti pamwe ndo zvichazongoitika saka nekuda kwaizvozvo zvaitika izvi hazviite kuti mutambo wesarudzo idzo ungozove mutambo unosununguka kana tikatozotarisa kuti muri kuendwa kumberi uko zvinhu zvicharamba zvinogona kuramba zvichizoitika
mutauriri wemapurisa mudunhu remidlands vaemmanuel mahoko vaudza studio 7 kuti vange vasati vatambira mashoko ezvaitika kugokwe vakati vachaita tsvakurudzo
hoo ndanga ndisati ndazvirwa taitigotsvaga tione kuti ndizvei
asi mutungamiriri webato riri kutonga vezanupf vaemarson munangagwa vataura nevatsigiri vavo mudhorobha rekwekwe pasina zvibingaidzo vachamisa vari kutarisirwawo kuitawo musangano mudhorobha iri mangwana wekutsvagawo rutsigiro ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.